mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri. 322.
Saizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo. Sakare vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigire vezapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo. Sakare tichicherechedza kuti chii chavakasira chaizvo chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri. 322 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe 97 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe 89 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri. 12,422 vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri. 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomerwa nekukasika kupfuura coronavirus, uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatingangotara ndezvokuti vanhu vakuru vezveutano muEngland varikutaura kutiwo kana vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedzivamupengo ichi kana kuti cheCovid-19 vakaona kuti pane chimwe kana kuti chinganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechisatinga chiripo asi chaane kasimba katisiyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwasi kana kuti maspreading yacho kana maspread rachiri kuita ari so faster than the other strain. Plus chinenge chiri kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangochichirapa asi vanga vachirapa masymptoms acho mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zala kana zvitu chine zala revanhu that's about in English 100,000 people so far in England vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achanyanya ku control neka is it was happening with the earlier Australia and Indipo. Saka chirwere ichi chakara new strain yabva yavhundutsa vagari vemuEurope
vavhunduka zvakadini chii chavaita
kwabva vamunyanya kuvhara mabhodha avo kuratidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichena nyika dzavo dzichibva kuengland sana nhau idzi chinengori chirwere chemozi chaane big stronger strain sana nhau idzi england yeiri kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedzivamupengo ichi saka dzimwe nyika dzaakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane new strain yakonzerwa nechirwere ichi chedzivamupengo but in other words ichingori new strain hakuna mashoko akawandisisa achaburitswa pamusoro pedzivamupengo itsva chati chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yebritain
saka pari zvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda muBritain here
ndege dzemuEurope chete dzimwe nyika hadzisati dzaita saizvozvo asi France German most European countries zvese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muEngland kana kusimuka kubva muEngland vari kutyaira motokari vachienda kuti dzimwe nyika vari kubuda muEngland vachienda kunana France France yambomisawo kufamba kwemotokari France yapa kuti for 48 hours zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musechitatu asi vari kutivo vachaongorora vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroreka vachawedzera mazuva in the meantime zvabva zvakonzera iyatoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuengland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika chii zvatanga tajaira saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya mukrisimasi nemunyuye
avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7 nhasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura mugwaro kuvanhu vezimbabwe ZANU-PF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo vachipindura mashoko aya mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti unit accord harina zvarinoreva nekuti rakasainwa nevanhu vakanga vari parumhananzombe uye vakanga vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nhema nekuchema
Accord e document yakasainiwa nezapo kunyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document nokuti toziva kuti my visa akaita leak to unit accord zviitiko zvine kufa mukati zviitiko zvine kuparadzwa kwepropati zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu vatinoti kuti malivelihood zvakaitika mumatevenland emitsense apo tiri kuona ZANU-PF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu apo vaida kuita inonzi one party state munyika saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichinda muna 1987 vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa bepa iroro ratinoti chinitakodzi nazunwa tinoziva zvakare kuti chinitakodzi haina mbonekosheka yaga uya ili kondisini zakari ili kondisini mwechete kuti isi ite matarayo kondisini asho ya ili kuti zapu nga imete weke zanu PF kusawa ni opposition kusawa PF kusawa ni opposition mnika kufa wana wanpatiteke ya gaida saka isi document ya tino chereche za chitemberera kunyanya seza hapu nebanu nekumatekeli nekumite au baka uraiwa shakari baka uraiwa ama zago nukunda kwe political experience ya choko ni zanu CF saka yuzu vana tino chereche za tichirangarira au baka afa bachuraiwa kutikira za hapu shakari bachuraiwa kufungitirwa kutivanga baba tikirika za hapu yuzu vana tino keka bashka nema rangarira upenyu wavo sakare tichi cherecheza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo
saka sokuona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity accord
hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity accord sematarira ndamboita kutanga chitongoro surrender document my intentions ayo unity accord anaka na chimwe chete chakanaka kato chakatsvaruka nokuti kumbunyikitwa kwakaitwa vanhu unity haiumbwe pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina vasina vakuika zvakanaka tiotina makresi vanhu vakawanda zvakanyanya avazikana kuti vakafira kupi vakavikwa kupi izvozvo hatingaunge kumatano kwevanhu pamusoro pemapfupa akawanda kudaro neropa rakadaro rakandeuka zvisina maturo zvakare unity haimanikidzwe pavanhu unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende ekubatanidza nekuchengetedza vanhu vemunyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokufoseredza kuti batanaye kana kuti makabatana nokuda kwokutakasaina document rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu
avo vange vari mutauriri webato rezapu vaipitule mbaposa vari parunare kubulawayo nestudio 7 mugwaro rabva kuzanu PF rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vapatrick chidamasa zanu PF inoti zuva iri reunity day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekutsvamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita sematebeleland collective madzishe makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi Chronicle rinoti vagari vemusha weshalani kuzle garikai munzvimbo yecodry park kubulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuhwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi mukronicle mekare mazana nemazana ezvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzoka kumusha kukrismas kubva kusouth africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha rebite bridge pamusoro peuwandu hwevanhu muherald World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeChristmas ino. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munokwazisawo mukomo wangu vakari ari kusouth africa ukakaiswa kwarantaini anonzi tsunga yegore jena ini ndinonzi otonga yemakumborenga nokwasanirisa vanondiziva kuti makadii zvenyu muve nekrismus yakanaka negoreja rakanaka
kwazuva kwamuri muri Zimbabwe kwazuva kwamuri vatipfenyuri tinofara chaizvo nokurumbidza mwari rwedo runo takapiwa mvura bhizimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibake chiro zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kushatikisha asi mwari wakatipa mvura nepasho makopa taiwana fetilizer yataivhutirana chiro vachina zotipa toko asi mwari wakatipa mvura vakatanga vanotarisira kuchibake pachisimisi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
Studio 7 makadi standard for DJ latest ndinoshuvirawo vanhu vese Christmas yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese wezimbabwe kwaari ndichiti muve nezororo rakanaka zitandinoitwa DJ
Makadi Studio 7 ini ndinoitwa AK Jonzoka Maneka ndobva padisipa mutaza ndoti kune timu rangu sanzidzana pachavhe secondary school ndongoridza kuti happy Christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muwe neholiday yakanaka muwe negoreja ndichi zvangu parisapi apo ndopamunondiwanira musashushikane tiriko timu rangu zvezvekuti ase madhiri enyu
mamuka sei mukomata nonoka mamuka sei apa studio apo ine zviita ndinoitwa listi mati njanji ndiri kumbira kubvunza nezve pabhodha apa ndirodawo ruzivo kuti paari kufambika zvakaita sei kuti mukoma wangu varoda kuenda kuzimbabwe ivo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manje manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mufanhu wekwamatose abva atogone mvura ikoko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nokuti pabhodha pacho pari kunzi varudo wabepa raira saka bepa raira handizi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge tichida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje rinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vanhu ivavo vanenge vachifunga kuti kana vakuenda kuzimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairova vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu ivavo vachafamba nekusangoka saka ndovachangozadza korona futi kuzimbabwe kwacho futi atimona saka paandizivi ndokumbiwo ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kundipindura ipapo ndikwanise kuziva ndikwanise kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapo
Weba Studio 7 makadii ndini ndadzoka zvekare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko MDC makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weharare Jacobo Mafumi pane umwe ari kuteera manje manje imi nhawe aisei kutamba iyi munanga agwauya ari kutonga nyika
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri na blessing zulu na mavelas nyauye ndokukwazisai kuti makadi zvenyu ini ndimiwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kubhotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi komajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makati gadzirireiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nanakilai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kubhotswana mvura iri kunaya here sitakundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kubhotswana Emmanuel Mukombe nasisi vanonzi maindevele ndichiti makadi zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailizi mazula chiti makadi zvenyu sisi Christmas yasvika makati gadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matima nenyika ndinotenda zvangu ndinokuda kwaShe Mukombe.
Pastudio 7 anajonga kandimire nevamwe vose munofara here. Ndinoda kukwazisa timu rangu repahurongwa apa rinoti Lazarus Sevie Dabala Teuma David Ja Romorisa Silva Lord She Premeji na kulesa pakaribapo Nyangaire mai vangu Maichoto Mudharachoto nevechidiki vose vakatevera pastudio 7 ndoti musakanganwe general disease ijaya mari mune tariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vanda vaenda zvikoro januariro ndichoto Isaya kuhurungwe pakajekache.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabaiwa nhomba yecoronavirus mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira. Nezuro kwekare mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende. Vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vaBiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekuGeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravaBiden kuti vagotonga zvakanaka.
Kufara chaizvo nezvatiri kuona. Ndakaona kuti vaBiden vakadoma timu yavo yakasimba endi timu ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti timu yavo ine dhaivhesiti yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei?
Tikada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema African American and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndokuva zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority. Ende ndoda kuti kwakaiwo vaBiden wakaapoita anonzi Alejandro Moyokazi uyu akaapoitwa kugurukota rinoona nezvechimigration kana kuti kati yavanoti homeland security muimigrantiwo zvakare. Endi kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyasha dzeimmigration tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vanoda kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January umu kuGeorgia uku, chii chamungatitaurira pamusoro pesarudzo dzamasineta idzi?
Nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndotoda handizvitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election, round number 2 chaiyo chaiyo, nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate. Endi kuti vaBiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza sanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabalot vachikampeina zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi dzizo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosaka makaona vaTrump wangu variko kuGeorgia, vaBiden vakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina. Saka Georgia mangange ndingati ndo round 2 round yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kumberi kuko?
Apo pakaoma ndikuudze ichokwadi. Ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ngangotiwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo nekuchiwa kwa kaita munhu wawo wa Trump. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune vamwe vanga vasina kuvhota ndikuona kuti wasabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kuita kakugadzirisa. Ona futi iwe rekumademokrati kuti kuhwina kwakaita vaBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo vademokrati wakanga wavhota vaBiden kuti wabude muhwandu hwavo kuti vabva vabatsira vaBiden kuti wahwine senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Makoni nekambo kake andiende. Aiwa vatereri, ini hangu ndave kuenda. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.